Sabacho wenga wataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke Roman Catholic muchinoi. Sabacho wenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vacho wenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa, asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba, mumatunhu, munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusarura rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Pane ko vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharorwa? Hapana baba nenyaya yekuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi muzvaritafadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari vachibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinhoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu.
As we are in dire need of food aid for our people, may I, on behalf of all the people of Chinoy, make a special appeal for food aid in cash or kind.
Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunuraije.